Chokutanga ndechekuti kana munhu mukaita nyaya yenyu muhigh court umwe akasawirirana nezvatagwa nehigh court akati unoda kukwidza nyaya kumusoro oenda nayo kusupreme court kana kuti constitutional court, paanonoisa mapepa ake kusupreme court kana kuti kuconstitutional court, zvakatagwa nehigh court zvinomboiswa parudivi. Kana zvaiswa parudivi, vanhu vodzokera pavanga vari nyaya isati yapinda muhigh court. Zvazvinoreva ndezvokuti izvo pakaindiswa nyaya kusupreme court, vanhu vanodzokera pavanga vari musi wa14 May vamalava vari pabasa.
Kukuru kuti dare repamusoro-soro resupreme court racho ratenderana nedare repamusoro rehigh court, zvinozofamba sei? Hapazoite matambudziko here zvakare pane mhosva dzavanenge vatonga?
Nemamiriro akaita basa revatongi, zvazvinoreva ndezvokuti kana supreme court ikaonosvika yoti zvakatagwa nehigh court ndizvo, zvinoreva kuti chose chavanenge vaita kuri kwokuti vatonga dzimwe nyaya, iko zvino vakamirira supreme court. Zvose izvozvo zvinozonzi zvakaitwa kushe komutemo. Asi chimwe chinhu chatisingafaniri kukangama ndechekuti basa rachief justice harisi rokungotonga koga.
Munorevei?
Kune zvakawanda zvavanoita zvinonzi administrative, zvinoinda nekusupervisa vanhu vanoshanda mumakoti edu nekuita imwe misangano yana Judicial Service Commission. Zvinhu izvozvo kana zvisingapinzi inonzi muchirungu decision making inoda chief justice, zvichingova zvokungoita basa zvinonzi muchirungu futi pen pushing, izvozvo vanogona kuramba vachizviita. Hazvizonzi zvangadai zvisina kuitiwa kana zviri zvinhu zvokuti hazvina kunzi ichi chakatagwa pamutemo kuti chinofanira kuitwa nachief justice.
Mungapa here muenzaniso wezvimwe zvavanokwanisa kunge vachiita vari muofisi?
Kuinda zvavo kubasa, vachipinda muofisi mavo, vachigara muofisi mavo, vachinyora majajimendi avo ayenyaya dzavakatonga musi wa14 May usati wasvika, vachipedzisa zvinhu zvavaita. Zvose izvozvo zvinhu hazvirambidziwi, hazvisi kuzvekomutemo. Saka chokutanga, hapana mutemo unovarambidza kuti vaende kubasa. Chepiri, zvinenge zvakanaka kuti vasatonga nyaya itsva